Mukura anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati chipatara cheWilkins icho chinokwanisa kutora vanhu 35 chine mibhedha 15 isina vanhu. VaChonzi vatiwo kuchipatara cheNazareth chine nzvimbo imwe chete yePindai Ward iyo ine mibhedha 20 asi hapana varwere veCOVID-19 vati vatambirwa panzvimbo iyi.
Wilkins kune 20 pari mubhedha izvozvi, tichikwanisa kuadmita vamwe vanhu 35. Saka Wilkins asati tamboita ishe kuti titetenawe munhu ari kuda mubhedha ari kufanira kupiwa mubhedha. Kune imwe mubhedha, kune imwe inonzi Pindai Ward inokwanisa zvakare kupa mubhedha. Saka kana munhu achida kupiwa mubhedha haangaende kumba, aidha anopedzisa yasara paWilkins kana kuti tinomendesa kuPindai Ward kuNaza. Kuti Pindai ne 20 hakuna vanhu.
Mutauriri wechipatara cheparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo icho chine mubhedha 425 chichine mubhedha yakawanda isina vanhu.
Tine mibhedha 425 yeCovid. Pari zvino tine varwere vakaadmitwa veCovid vanopfuura 200.
VaDire vatiwo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi rwendo runo vakawanda zvichienzaniswa nenguva yapfuura, asi vakati havasati vawandirwa zvekutadza kubatsira vanoda mibhedha.
Vanhu vari kuuya vachida kupiwa mibhedha vari kuwanda zvikuru tichienzanisa newevhi yekutanga neyechipiri. Tinoda kuzivisa veruzhinji kuti tiri kugashira varwere vese veCovid.
Mukuru wechipatara cheSalim Gabe, Dr. Christopher Pasi, vati chipatara ichakavandudza nzvimbo yekuchengetera varwere veCovid-19 mushure mekuona uwandu hwevaibatwa nechirwere ichi, vachiti nzvimbo idzi dzichatanga kushanda vhiki rinouya.
You remember we were not an admitting hospital. We were just holding to transfer elsewhere. So in the holding area we had 8 for adults, we have got 32 for children, and we have got 24 for pregnant women. So, but we hope by next week we will have, it will be 36 adults, 32 children, and 24 pregnant women from next week.
Rangarirai kuti taisachengeta varwere veCovid-19 asi taingovafanovabata takamirira kuvaendesa kuzvimwe zvipatara. Saka taive nemibhedha 8 yevanhu vakuru, 32 yevana ne24 yevange vakazvitakura, asi kutanga vhiki rinotevera tinenge tave ne36 yevakuru, 32 vana ne24 vakazvitakura.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo hakuna vanhu vari kurambwa kuzvipatara, asi vakati zvipatara zvakaita seHarare Hospital zvange zvine mibhedha mishoma zvanga zvoita dambudziko repekuchengetera varwere.
Yes, hapana ari kudzoswa kumba. Yes, hapana ari kunzi hati kubetsere. Vanobetserwa, asi mabetsererwe ndoiwayo kuti vasikachanatsi kuwana zvavanofanira kunga vachiwana kuti vopiwawo mubhedha, vopiwawo kana vechida oxygen voiswa paoxygen, kana vechida mavhendireta voiswa pamavhendireta, nekuti zvinhu izvozvo zvinonga zvichishayikwa ende zvino panonga pasina nespesi yacho yekuita izvozvo zvakakwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 61 vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 2,790 kana kuti 2,870. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 43,421, zvichitevera kubatwa kwevanhu 2,301 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vave 1,000,000 nezviuru 352,514. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru 664 nemazana mashanu nemakumasere nevanomwe 664,587. Uwandu unogona kukwira apo hurumende chazivisa zvabuda muongororo dzanhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.